Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqodo neZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadik yoronga kuita musangano wekuzeya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadik iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa ava vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. Vamunangagwa ndo sachigaro weSadik, asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa, uye vamondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, COMALISO, vari Joyce Ngwenya.
Ayokai chokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique tovariwo vakavhota vari kutivo vakavhotera vamondlane havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatiri chiya gore ra2018 pakaitika bongozozo vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachifurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vamunangagwa ndo sachigaro veSadik. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vangwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vamondlane kuti aiwa makaziwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano wokuyananisa, musangano wokuti dei zvai zvaigona sarudzo yoitwa zvekare kana kuti mavotes overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunununa kuve nechokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakadyiwa. Saka ndoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vamondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa. Munozoona here basa richazenge richiitwa neSadik riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadik?
Aiwa, hatingati zvirikuitwa neSouth Africa zviri kunze kweSadik, nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSadik. Saka kana vachiita vari kuita zvinofambirana nemafungirwo anoitwa nenhengo. Asi sezvatamborewa kuti aiwa, kuedza kupindira kunyaya dziya dziya chinhu chakanaka, nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana. kana asinga kuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa neSouth Africa zvinoreva kuti yatokora muto saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzeSADC dzakazvimirira dziripo dzoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadliwa
munoona here Zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira frelimu
zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana Botswana Namibia Zambia Mozambique saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique saka dezva zvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzinoidzi
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika 20. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mivhunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakawakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weCitizen Councils Act pasi pemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masebo vakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko vachivayambira kuti munonyudzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro izvi zvese zviri above board saka vanhu vakatoisa mari dzavo saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana vachinge vari kusvasvamhira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora dzine nzvimbo dzakasiyirwa kuti yavakwa zvikoro kana makiriniki nzvimbo dzaka dzinogara veruzhinji umo vanotengesa masei vachiziva kuti kune section 74 yemuconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanyirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvidzidzisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi barodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara maland barons anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chimbi. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemaland barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarisikanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakanga vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi Follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tunoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitaurombo rakanaka, tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musoro wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi vatingati investor muchirungu vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti nyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa nekutenga chikafu nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura zvekare navaClayton Konese avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica vachikufara nehurumende yava Joe Biden inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolisi zava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica.
Handina chikuru chandinoona mapolisi kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa, saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Gonese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo. Takaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro unouno. Iro shoko raMwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose muzita raJesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafana nenheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha, hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvitora shoko raJehovha Mwari, kubhuku yamapisarima 127 inotaura kuti kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha, nokuti kereke ndiwo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha, kunoti kereke ndiwo mavambo. Takatarisa rudzikitwa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nenyika inobata zvepasi rose nokubatsira pakutonga zvepasi rose. Saka America yakatariswa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna zvirevo chapter 8 pavhesi 15 eskiti inotaura kuti madzimambo anobata vosheneni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni, kana kumajere ndizvozvo. Poga poga munhu achinyapa umbo wake anonzi simudza ruoko woti help me God, kuroti Mwari ndi Mwari wakanaka. Saka mwari varikumusoro kudenga ndimwari vakanaka vakatendeka. Ndozi mwechetezo tikaverengazve kuna Samueri kutanga pa chapter 8 pa verse 5. Kunonzi vanhu vakaenda kuna Samueri vakatakuda mambo kurodzi mukati menyika yeAmerica vanhu varikuda umwe mutungamiriri. Saka hama dzangu tinoziva kuti kereke yakakosha, kereke ndozo ndosaka maiona imimi kuti pamanguva yana mambo Nebukadnezari vairota ziroto zvavairota asi vaitotsvaga vanhu vamwari vachivadudzira kuzvinorevei. Ndosaka makaona mambo akamborota muti waenda kure asi wakazotemwa akadudzwa kuti mambo umambo hwenyuchobva kwamuri asi mutazowanazve. Saka wati kereke inobata pose, hapana paisingakwani nokuti zvose zvakatangwa naJehovha Mwari. Kare nakare kwaiva nemadzimambo kusati kwaane kwaane mapuresidendi, kwati madzimambo aiterera aifamba nevanhu vamwari vaiudzwa zvokuita asi madzimambo akanga asingateereri aigona kuti achangotanga kutungamirira vaigona kuteerera mitemo yamadzimai yana maivo kwavakaropesa vaurasvika. Saka kereke hama dzangu yakakosha, inobata zvose nokuti Mwari ndiMwari wazvose. Mwari ndiMwari wepasino, kana pasina Jehovha Mwari hapana chinhu chingaitika. Saka regai ndinamate musarenyu Mwari wekumusoro kudenga Baba, ndinonyengetera nokunamata panguva dzino Baba yedzinoisa rudzi mukati menyika yeAmerica dzasvika. Tarai Mwari wekumusoro kudenga Baba, pakamira amai Kamala Harris navaDonald Trump Baba wekumusorosoro kudenga. Vamwe vachasarudza kurudyi, vamwe vachasarudza kuruboshwe, asi Jehovha imimi Baba ndimi unoziva achatungamira. Saka mweya musveni waMwari toti Baba tungamirai, pindai mukati menyika yeAmerica mwanakomana waDavid. Toona kuti vamwe vakadovhota asi Mwari kudenga tasaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuita kwai kose. Tinokumbira kuti mweya musveni ugone kutungamira nokuti Jehovha Mwari wekudenga muri musveni. Ishe renyengitira nokunamata, muri Mwari vekumusoro kudenga imi Baba, nesita renyu rinoshamisa tarinoera sezvatakamboona pakugadzwa kamambo chaosi taiona shokuru reishandiswa ipapo. Saka ukuru hwejehovha ngaone kumukati menyika yeAmerica kuti amwe amen.
Aiwa kwanhasi ngatichigumira ipano, tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri. Nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tunoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uriko nechishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atiri kutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita serinonzi Tamuka, iro rafambanizwa nguva yakatirebei patachiyambuka tichienda kumabhora. Saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kuPolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko kuSouth Africa, uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musinotamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vaTendai Jakata vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi. Vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, fungo tinotarisira kuti vanhu vakomana vekwedu rwendo runovakaipa. Saka vanhu vekuPolokwane, Petersburg, Messina, Gwanda, vese ngavauye neuwandu hwavo, bhora reZimbabwe neKenya.
VaJakata vanoti sangano ravo riri kurongawo mabhazi achasimuka muZimbabwe kuenda kuSouth Africa. Vachiti pari zvino mabhazi matatu atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda, kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa, tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu wakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe, even ari kunana Cape Town, uyai tiite mheremhere. Tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAFCON 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAFCON.
Apa ndiri kunyepa, irari tiketi ratakutora. Saka totarisira win, kwete draw. Totarisira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia. Saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa15 mbudzi. Inobva yaenda kuyaunde kuCameroon, uko inonosangana neCameroon musi wa19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.